kune vashandi vapiwa matsamba ekuti hakuchina mabasa, asi chiri kushamisa ndechekuti vakota section law isisa existe yavari kuti common law yadziswa napresident nemusechitatu ndeyavakakota vachipa vanhu matsamba musechina. Uyezve matsamba vari kupa vashandi haana mudhindo wekanzuru, vari kungonyora matsamba vongoita signature yatown clerk then kupa vanhu matsamba. Hapana kutaurirana, hapana kutii. Nhasi vashandi zvaita kuti vazoita hasha vakati zvakanaka kuti vawane mari yavo vaende kunobvunza mari yavo. Saka vauya pahead office ndokubva vatanga kubvunza mari dzavo, asi havana kuwana mhinduro inoguta nekuti mukuru wekambani vatingati town clerk vabva vazotaura ivo kuti vanongokwanisa bedzi kubhadhara ma3 months salary. Imwe iyo yemaarias ava kusvika kuma26 months vati havangaikwanise pari zvino yavari kukwanisa kubhadhara imari yema3 months notice.
Saka mawirirana kuti makwanisa here kuonana nemunyori mukuru vaMakunde?
Chokwadi ndaonana navo ndikapinda navo mumusangano wechimbi chimbi tichida kuona kuti zvingagadziriswe sei, asi mhinduro dzavo hadzisi kugutsa nekuti havana mazuva chaiwo avari kutaura kuti vangagona kubhadhara vashandi. Havana mari chaiyo yavanayo pari zvino yatingakwanisa kubhadhara vashandi.
Saka matanho apa amaa kutora panyaya iyoyi?
Tine matanho atiringa kutora anosanganisira kuti tazotaurira naye kuti mangwana tofanira kuonana tiite musangano naye nemamwe makurukota ake tombogara pasi toona kuti pane tiri kubuda here ipapo. Kana pasina chabuda tatoinstructa malawyers edu ari kutimirira kuti aendese nyaya kukoti tichichallenja dismissal iyoyo nemhaka yekuti vakakota common law. Then tine zvakare zvatiri kuda kutra kuita, tinoda kuona minister of local government minister Kasukwere tinzwe kuti vakaapruva here kudzimba kwavashandi uku kana kuti zvingori zvemusoro wecouncil. Munguva yatiri kuti zviri munyika hazvinamira zvakanaka in terms of economy.